This is a Sound Minds presentation.
Real dancer queen born with it. Yeah, bro. Timu yaka. Black and the beat maker. Timu yaka. Baka kaka. DJ. Ndi tempe. And the good assy say I'ma protect you. Oh yeah, I'ma make you. Oh, chireka. Kukaro chema upenyu ukarema. Dana nicha tumirangi rose. Neguti nyasha ndimi. Nyangwe titine rudo ndimi. Kupenya kurura mandimi. Ini ndoti yes baba ndimi. Ndoda kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kubatanza manja yenyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo da kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kubatanza manja enyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo shamati longera baba isu tiripona zo. Tenzi chinoda oka mazano. Kutitira ramwe kwazo. Ya sanctify me. Joshua pari kudai mimi ngwari wede ngaya. Watch me guide me. Musipopa noto baizika ngwari wede. Ndoda kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kupata nza manja enyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo da kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kupata nza manja enyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo nditepe. Andi kurasi say I'ma protect you. Oh yeah, I'ma make you. Oh, chireka. Kukaro chema upenyu ukarema. Dana ndicha tumirangi rose. Neguti nyasha ndimi. Nyangwe titine rudo ndimi. Kupenya kurura mandimi. Ini ndoti yes baba ndimi. Ndoda kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kubatanza manja yenyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo da kuita kuda kwenyu. Kurara mashoko renyu. Mambo kubatanza manja enyu. Kuteka itza basa renyu. Mambo shama. Popa no to buy sick, I'm already waiting. Yeah, real dancer queen. So, Korean, you, mum, Bokubatan, Samaja, and you could take a sabasa, and you, mum, Takuita, Kutaquen, you could have a macho, Korean, you, mum, Bokubatan, Samaja, and you could take a sabasa, and you, mum.